manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mutsi wechitatu zvita 7/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine chisungwa chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament anga ane chivako chekuti anga achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeye zvikwerete kubva kuhurumende kunyangwe vakawanda munyika vari kushora danho iri.
Kugira kudare rekumusoro rehaikoti tinyuta kuti dare iri daira manikidza hurumende kuti yabuda nehwaro zvekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu.
Hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo vechipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. KuFIFA World Cup kuQatar, Morocco yofadza vakawanda muAfrica nekurova Spain. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razobvuma kuti nhengo dzaro dziri muparamende dzitore mari yechikwerete yekutenga dzimba kubva kudare iri asi nhengo idzi dzinofanira kubhadhara zvikwerete izvi. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaimbenge varamba kuti nhengo dzebato ravo dzitore mari iyi vachiti kudziya moto wembavha. Frank Chikore anotipa nyaya iye.
Vanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaProsper Mutseyami vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dzakasangana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakabvumirana kuti nhengo dzavo dzitambire mari dzezvikwereti zvedzimba kubva kuparamende asi dzizvo zvimirira pakubhadhara zvikwereti izvi.
Tine chisungwa chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament anga ane chivako chekuti anga achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Osalo Siziva vati pane zvibvumirano zvakasainirana nenhengo dzeparamende nedare reparamende kuti dzidzosere zvikwereti izvi.
Chatinoziva seCCC ndechekuti hakuna munhu anotora mari yemataxpayers orega kuibhadhara nekuti kwatiri inoshanda oso kumadomestic and internal process edu kuti uri member in good standing.
Asi dare reparamende harina kuzivisa kunyika kuti zvikwereti izvi zvinobhadharwa sei uye nemadhora ekuamerica here kana kuti uremu hwedhora pachikero chebhanga reRBZ kana kuti kumabhanga akazvimirira. Vanokokera nhengo dzezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati hazvisi zvitsva kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende.
Kungangovawo kungotaura kwevanhu vava nenyadzi sezvo vakambenge vari chikwereti icho chavachidi iko zvinovava kuti gasi chibhadharwe saka kungoitawo politics.
Asi mutauriri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans iro risina kana nhengo imwe chete muparamende vaShelton Mupambwa vati nyaya yezvikwereti izvi yaitirwa kuti mapato ari muparamende awane mari dzekushandisa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Mari iyi yapuwa nguva yatakatarisana nenguva yesarudzo gore rinouya zvichireva kuti izvo vavatange vachikombita navo vasiri muparamende iko zvino vatange vari at a disadvantage nokuti ivo vanenge vaine ma40,000 ekuenda vachigadzira maposta kutenga vanhu nekuita mamwe mabasa.
Asi vatogarepi vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mapolitical parties kana achienda kusarudzo anozvimirira isu seZANU PF tinosponsiwa namamembers eZANU PF.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati hapana chakaipa kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende asi vati zvikwereti izvi zvinofanira kubhadharwa kuitira kuti zvisakanganise upfumi hwenyika.
Munhu wese angowana zvikwereti kuhurumende tarisiro yake ndeyekusadzosa mari iyoyo, iyo ndo yatiri kuti moral hazard muecomics. Saka izvozvo zvakaitika zvinokanganisa mafambiro ezveupfumi munyika. Saka munhu anenge apiwa mari nehurumende mari iyoyo inofanira kumekwa shuwa kunzi yadzoserwa kana yanga yapiwa ichinzi imari yechikwereti. But kupiwa kwechikwereti nehurumende whether kuarimi, whether kuma MP, whether kuma minister, izvozvo hapana chakaipa.
Nhengo dzeparamende dzakapiwa zvikwereti zvemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica $40,000 pamunhu. Vatevedzeri vemakurukota ehurumende vakapiwawo mari inoita zviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti $350,000 uye makurukota ehurumende akapiwawo zviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica $500,000 pamunhu. Aka akasike kutanga hurumende neparamende ichiita izvi muna 2015 RBZ yakapa makurukota ehurumende nhengo dzeparamende vakuru vemauto nevamwe vanodyidzana nebato rezanu PF zvikwanisiro zvekurimisa zvemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemunyika. Mushure mekunge vakawanda vavo vatadza kubhadhara chikwereti ichi chakazotorwa neRBZ zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anokweretesa mari akaita seIMF neWorld Bank zvakakanganisa upfumi zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Masangano mashanu anomirira vamwe vashandi vehurumende akwira kudare High Court achida kuti dare iri rimanikidze mushandirwi anove hurumende kuti ibude nehwaro wenhaurirano dzemihoro pakati pevashandi nemushandirwi sezviri muchikamu 65 chebumbiro remutemo wenyika. Masangano akwira kudare anotire Zimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe ne Civil Service Employees Association uye ari kumirirwa nemagweta ematika Gwisa and Partners. Vakwirirwa kudare vanoti Public Service Commission, mutungamiri wenyika, gurukota rezvemari, gurukota rezvevashandi nemabasa, gurukota rezvemitemo pamwe negweta guru rehurumende. Pari zvino panonzi hapana mutemo unosungira hurumende kugara pasi ichizeya mihoro nevashandi vayo. Taedza kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure.
Kwira kudare rekumusoro reHigh Court tinyuta kuti dare iri dai ramanikidza hurumende kuti yabuda nehwaro sekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende, zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu. Munoona patinozichema tichiti mari haikwane, mari haikwane.
Hapana here mutemo unosungira kuti munge muchisangana nehurumende muchiita nhaurirano idzi?
Hatina mutemo unosunga employer uyu kuti agare pasi nevashandi vake vanyorerane chibvumirano chekuti mari inokwana imari. Mukatarisa pamabenefits unongoona employer achingoita madira acho jina, akati taisa ichi, taisa bonasi, tabvisa bonasi, tabvisa malivi, tabvisa zvimwe. Hazvisiri izvo zvinenge zvitenderwa pamalabor standards. Saka tikuti hurumende ngaimanikidzwe zvichienderana nesection 65 yeconstitution iyo inoti mashandi vane kodzero yecollective bargaining kusanganisira macivil servants. Tikata tarisazve constitution yedu musection 203 inozoenda ichitsanangudzazve kuti kana paine maconditions of services aruda kufixwa nepublic service inofanira kunge ichizviita ichiita collective bargaining.
Kana zviri mugumbiro remitemo, sei hurumende yanga isiri kuzviteedzera?
Izvi hazvisi kuitwa nekuti hurumende iri kuramba yakatsingirira nemutemo usisiri constitutional iri mupublic service act nemapublic service regulations ayo anovapa mukana wekuita zvavanoda, kungotaura zvavada panguva yavada vasina kugara pasi nevashandi. Public Service Act nema regulations anga anarushandiswa ane ma sections anopa public service simba rekungoita zvinhu izvi isina kutaurana nevashandi. Saka tikuti tikuti batari rione ma constitutional issues kuti kana paine chimutemo chakagadzirwa chiri kunze chisingaenderane ne constitution chimutemo ichocho cha invalid chakuda kuti pachigadzirwa mutemo unoenderana ne constitution saka kana paine mutemo mutsva unoenderana ne constitution tinoona tichange takuwana kodzero idzi dzatagaratira dzomu constitution asi dzakuwanikwa kupuma regulations ekusekta kwedu tikatarisa panogadzirwa national joint negotiating council yakagadzirwa ne statutory instrument 141 of 1997 statutory instrument iyi haichaenderani ne collective bargaining iri mu constitution mukatotarisa ipapo zvinenge zvichinzi kushauya council inotaura zvema salaries asi mu constitution ma salaries anotaurwa pakati pevashandi ne commission.
Vanga vari mutungamiri weArtus Vaubert Masaraure vari parunare muHarare ne Studio 7. Mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti vari muWashington DC pamusangano wekutsvaga nzira dzekurwisa huori uhwo vanoti hwatekeshera munyika yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara zvavo vachiti vakazvipira kurwisa huori munyika asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Musangano wemuAmerica uyu uri kukokerwa nehurumende yeAmerica yakabatana nesangano reTransparency International uye uri kupindwa nenhengo dzesangano iri dzinobva kunyika zana nemakumi maviri neina. Komisheni yeZimbabwe yeAnti-Corruption Commission iyo yakaumbwa nehurumende kuti irwise huori iripowo pamusangano uyu uye wakatanga nezuro uchipera nechishanu. Vachikumbu vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika kuti huori hupere kusanganisira mitemo inochengetedza vanenge vamhangara huori. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 navachikumbu nezvenyaya iye.
Ndauya kuno ndakamirira kuzotaura maringe nezveuori kuchekeshera.
Takatarisa Zimbabwe inganzi iyo yakamira sei panyaya yeuori tichienzanisa nedzimwe nyika.
Isusu veTransparency International tine chiyero chatinoita chinoratidza kuti nyika dzine uori here kana kuti dziri kufambira mberi nekurwisa uori. Takrinzi yakaitwa mugore ra2021 takaona kuti Zimbabwe yainge iri pachibodzwa chinoita makumi maviri nenhatu bamuzana kana kuti 23% 23 out of 100 zvichireva kuti nyaya dzekurwisa huori tiri kuramba tichidzokera kumashure tichitambudzika. Tikatarisawo zvakaringana nedzimwe nyika tiri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe zvichireva kuti tiri pa157 out of 180 countries. Zvinhu zvinokatyamadza zvikuru zvinoratidza kuti nyika yedu yatekeshera huori.
Uyu hungapedzwe sei?
Isusu senyika tine zvisungo zvatakaita kubazi reUnited Nations zvinosanganisira kuti vanoshambadza huori nekuhuburisa pachena vanokwanisa kuchengetedzwa sei. Tigoita zvakare kuti kana mari dzichinge dzabiwa munyika nezvese zvinenge zvabiwa munyika zvatinoti ugotten wealth zvinofanira kudzorwa munyika yeZimbabwe igokwanisa kushanda kuita pundutso yenyika. Zvese izvozvo zviri kukurudzirwa nebazi reUnited Nations asi tinoona kuti munyika medu muZimbabwe hatisati tava nemutemo unochengetedza vanoburisa huori pachena kana kuti hatinoti whistleblower protection legislation. Saka ukanga wavapo panzvimbo tinoona kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vanokwanisa kubudawo pachena vachitaura maringe nehuori huri kuitika kwavanogara. Nhau dzehuori idzi hadzingoperi nekuti vanhu vasungwe vaende kumajeri. Dzinopedzwa nekuti kana vanhu vachinge vasungwa vaenda kumajeri zvavakaba zvigodzoka zvibatsire nyika yedu.
Vanga vari vatafadzwa chikumbu vanove mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Bato remaDemocrats muAmerica nezuro rakawedzera uwandu hwenhengo dzaro mudare reSenate kusvika pamakumi mashanu neimwe mushure mekunge vaRalph Warnock vakunda vaHerschel Walker vebato remaRepublicans musarudzo dzechipiri kana kuti runoff dzakaitwa kuGeorgia. Sarudzo idzi dzakadzokororwa sezvo pasina akasvitsa mavhoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana musarudzo dzekutanga. parizvino bato remaRepublicans rine nhengo makumi mana nepfumbamwe pazana dziri mudare rakakosha iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano avanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica.
Ndirikuona kuti vanhu vari kuvhota vari kusarudza vanenge vakuda kuona kuti dai zvachishandukawo kuti maDemocrats ambotungamirirawo. Nekuda kwezvakaitika mumashure, mutungamiriri akanga arimo mumashure umo, ndakaona kunge akakonzera dambudziko rekuti vanhu vazoita kufunga kumwe, uye vanhu vati ngatimbochinjai tione kuti zvinoita sei vaende kuDemocratic Party.
Izvi zvinorevei panyaya yekuturwa kwemitemo mudare resenate? Zvingavabatsira here pakutura mitemo yavo kuwina kwaitwa uku kuGeorgia?
Ya, zvinovabatsira chaizvo nekuti ndovanenge vari majority party, saka zvinovabatsira pakutura mitemo yavanenge vachiita, yavanenge vachida kuti iwe inodzikwa mukati menyika. Ndinoona kuti zvinotibatsira izvozvo, uye zvinoramba zvichiitawo kuti maDemocrats aramba achienda pamberi mukati mezvavanenge vainazvo zvara ravo, kana kuti donzo ravo rekuti vatungamire rienderere pamberi zvakanaka.
Tinoona kuti nhengo yanga iri iyo kutsigirwa navaDonald Trump yakawanikwa ichikundwa musarudzo iyi. Zvinorevei izvi kuna vaTrump nekuda kwavo kuti vadzoke munyaya dzekuti vagowanikwa vachivhoterwa zvakare?
Zvinoreva kuti havachisinaba vatsigiri vakawanda sezvavai nezvavakaita pautungamiriri hwavo. Panguva yavakanga vari pachigaro, tinoona kuti pane zvakaitika zvakakonzera vanhu vakawanda weAmerica kuti vanyunyute nepamusoro peutongi hwavo. Munhu anotonga nechibhakera, munhu anenge anokonzera kuti vanhu vapikisane, poita mvonga mupopoto nemhirizhonga. Vanhu veAmerica kunyanya kuGeorgia varamba vati kwete handizvo zvatiri kudaba izvi, utongi hwakapfuura uko hwakatopfuura, hatisi kuhuda. Kana dai vachidawo kuti vanoda kukwikwidza vaTrump, zvinoreva kuti vari kuziva kuti sarudzo yavo inogona kunetsa, nekuti vanhu havachisina chivimboba chakanyanya kudzika mawari, nekuti utungamiriri hwavo unorangidza kupimbindoka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas muno muAmerica vari parunhare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNigeria ari kutsvaga vanhu vainge vari pamudhudhudhu vakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mapurisa mana pamuganhu wenyika iyi nenyika yeNiger neZuro. Mutauriri wemapurisa mudunhu reSokoto vaSanusi Abubakar vanoti vatumira mapurisa kunoferefeta nyaya iyi. Mauto eRussia nhasi arwisa nzvimbo zhinji muUkraine achishandisa ndege dzemhando yemadrone nezvombo zvikuru, uye vanhu vanomwe vanonzi vafa, vamwe vakakuvara. Izvi zviri kutevera mashoko eRussia ekuti Ukraine yakarwisa makamba ayo emauto. Ukraine inonzi kubva mazuva adarika yave kubhomba makamba emauto muRussia ichishandisa madrone. America inoti haikurudzire kana kupa rubatsiro kuUkraine kuti irwise nzvimbo dziri muRussia, asi iri kushora Russia nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa muUkraine, ichiti zvinokanganisa vanhu vasinei nehondo iyi. Mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira zvakasimba mumatunhu akawanda muChina nekuda kwemitemo yakaoma yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19, nyika iyi yave kunyevenutsa mimwe mitemo. Vanhu vasiri kunyanya kurwara vave kutenderwa kugara kumba, uye vashanyi kunyika iyi havachamanikidzwe kuvhenekwa chirwere ichi. China yaive nechirongwa chekuti pasave nemunhu kana mumwe chete zvake anobatwa nechirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muWashington DC, Solomon Maslatini, uyo ari kuronga kuratidza basa rake raanoita pamabiko achaitwa musi wa16 zvita paAfrica World Art Gallery iri makare muno muWashington DC. Mahlatini uyo akauya muno muAmerica muna 2011 achiuya kuchikoro achangobva kupedza zvidzidzo zvedegree rake repiri reBachelor of Arts paEast Central University mudunhu reOklahoma. Mahlatini awanawo mibairo yakawanda kuburikidza nebasa rake rekupenda mifananidzo iri uye atenderawo nenyika yeAmerica achiratidza basa rake munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tatanga nekumubvunza kuti Solomon Mahlatini ndiani?
Ndakabarirwa kuZimbabwe muguta reHarare. Ndakazokurirawo zvekare kuKwekwe. Pari zvino ndinogara kuno kuAmerica, ndinobata basa rekupenda ndinonzi multidisciplinary visual artist. Ndinenge ndichiita masculpture zvokupenda izvozvi nezvimwe zvinobatanidzira nawo neart yavanoti visual arts.
Mungatsanangura kuti iye munhu anonzi visual artist ndezvipi zvaanenge achiita?
Basa revisual arts rinosanganisirawo zvakawanda. Pane rekupenda serandinobata iroro, kune yavanoti printmaking, kune sculpture isingori yezvivezwa chete, unotoshandisa metal, glass, zvichisanganisirawo newood, and ndinoitawo futi graphic design nepamps, uye ndinoitawo zvemafirimu. So ndo visual arts yazvona iyo.
Tinozwa kuti mune mabiko musi wa16 December unove mwedzi uno ekushambadza zvamuri kuita. Mungatudza pamusoro pemabiko aya?
Hongu, tine mabiko musi wa16 December ari kuitwa kugallery inonzwi Africa World Arts Gallery iri mu Washington DC padhuze nepa Adams Morgan. Mabiko acho anenge achitanga na5 dzemanheru achiperawo na9 dzemanheru. Atenge tichingoonawo kuti tine kusara kwevanhu zvimwe tingangopfuurikidza mbichana 9 idzodzi. Asi ariko musi wa16 December kuAfrica World Art Gallery from 5 PM zvichiendawo mberi ku9 PM.
Iro basa renyu riri kutambirwa sei?
Aiwa, ndinotenda Mwari nevadzimu kuti basa rangu riri kutambirwa zvakanakisisa streke muno vamuAmerica. Zvimwe pangwe kuti vanenge vasati vamboonawo zvinhu zvandinochipenda, nokuti basa rangu kazhinji ndinoreferensa ndichishandisawo mifananidzo yevanhu vekumba nenzvimbo dzekumba kuZimbabwe. Saka vamwe vanenge vasati vane exposure kwazviri, so I'm sure zvinenge zvichivanakidzawo mukuona basa rangu imomo. So basa riri kutambirwa zvakanakisisa zvikurusa, uye ndinosenza nemagalari nemamuseum, uye ndina manager wandinoshanda naye tichifamba state to state ndichiratidzawo basa rangu irori rekupenda. Pare zvino ndakasaina kune imwe gallery, tine contract neimwe gallery kwandee ndichiratidzawo basa rangu ikoko. Ndakatosaina tikati vhiki rapfuura iro. Ndiri kufara zvikuru sana kushanda navo tichiona kuti tichashanda sei zvakanaka tese.
Makatanga sei zvekupenda izvi?
Ndingati ndakatanga ndichionawo amai vangu ndichikura. Mai vangu vanoitawo visual arts, asi havana kuzoenda kuchikoro for visual arts, vanoita accounting. Asi vaigona kudhirowa, vane hanzvadzi dzavo futi dzinogona kudhirowa futi nekupenda. So ndaingoonawo vachiita mukukura imomo. Ndakazotangawo ndakuprimary mugrade 5 takaita auction kuchikoro chandaidzidza Goldridge Primary kuKwekwe. Mapainting angu akafarirwa zvikuru, akatengwa. Vabereki vangu ndopo vakatoti mwana anenge ane chipo chekupenda. Asi semaziro enyu, vanhu vazhinji havafunga kuti basa rechi rokupenda rine mari. Saka ndakangonzi ndiite imwe course pamusoro pebasa iroro randachita rekupenda. Mushure meizvozvo ndichinge ndazovewa kuAmerica, ndomba ndikati ndanga ndakukwanisawo kutengati mamaterials anodiwa pakubata basa rangu nekuonawo vamwe mashandiro avanenge vachiita. And muna 2016 ndopandakazorovera musoro padombo ndakati you know what, ndikandidzokere ndinoita degree rangu muart. So ndakazoenda ndakadzidza kuchikoro chinonzi East Central University chiriko kuOklahoma uku. Ndakaita degree rangu mustudio art, vanoiti Bachelorate of Fine Arts in studio art, and the focus yangu inini yanga iri painting.
Uyo anga ari Solomon Mahlatini, chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muno muWashington DC ne Studio 7. Mu munhau dzemitambo tichitarisa zviri kubuda kukata. Mhemberero iri kuenderera mberi muAfrica nemhiri kwemakungwa zvichitevera kupinda kweMorocco mukota finari ye-2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Morocco yasimudza mhemberero inobvundutsa muAfrica nepasi rese mushure mekupunzira pasi gomo reSpain nemapenalty mumutambo weround of 16 we-2022 World Cup kuKatar. Kufara kwaisa vemuZimbabwe chete asi kuMorocco kwacho uye kuSpain kune zvizvarwa zvenyika iyi zvinogara ikoko. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvapedza zviri mangange 0-0 munguva yakatarwa uye zvemaminiti makumi matatu akawedzerwa. Morocco ndokunwisa mapenalty ayo matatu ekutanga mushure mekunge Spain yatadza kukanda ayo. Mukoita izvi, Morocco yawana tikiti reupinda mukota final World Cup umo iri kusangana nePortugal nemugovera na 5 PM mushure mekunge Portugal yakarakasha Switzerland 6-1. Ma Atlas Lions aita chikwata chechina muAfrica kusvika mukota final World Cup achitevera Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002 neGhana muna 2010. Asi zvikwata zvese izvi zvaitungamirwa nevarairidzi vekunze. Murairidzi wechikwata cheMorocco Walid Radragao apinda munhoroondo yekuve murairidzi wekutanga kubva muAfrica akakwanisa kusvika kumakota finari emutambo weWorld Cup. Mutsigiri wenhabvu vaPrince Mandunda vanoti mushure mekukundikana kweCameroon, Ghana, Tunisia neSenegal vari kutarisira kuti Morocco icharamba ichivafadza. Morocco iyo yakaenda ku World Cup katanhatu muna 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 na 2022 iri kutarisira kuve chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifinari yemakundano makuru aya. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaJoffrey Katera vanoti vari kufamba neMorocco kusvika yatora mukombe weWorld Cup wacho.
Haivingafara nekuti Morocco yedu yahwina izvozvo. Hapana World Cup tambotemboyewo kuti kuno kuAfrica izvi.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakuda kwashe Mangwiro vanoti vagutsikana nematambiro eMorocco zvekuti hazvivashamise ikatora mukombe uyu. Morocco haisati yarohwa mumitambo yeWorld Cup mishanu yapfuura uyezve haisati yanwiswa kana chibodzwa chimwe chete pamitambo minomwe yavachangotamba yakateverana. Makota finari ari kutanga nemusi wechishanu pamutambo pakati peBrazil neCroatia kwozouya Netherlands neArgentina. Nemugovera kuchange kune Morocco nePortugal kwozouya England neFrance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup Qatar 2022. Kumakwikwi aya, Morocco inova chikwata chete chemuAfrica chasara yakashura mare nekurova Spain ichibva yapinda makota finari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeyezvikwerete kubva kuhurumende kunyange vakawanda munyika vari kushora danho iri. Urumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusemina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemire ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kaMpalakazi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
sinahlalela bofans science caucus basicacete imali yasiphiwanga yizana. Imali yavela ku supplementary budget. Number 2, imali le sithethe as a private loan. Aso mali imali ofanele ibhadale isiya ku housing. Asahlale emahoteleni. Number 3 sivumelele ukubana nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi ipay back demand.
Amalunga edale lephalamende ebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change athi emukela inkulungwane ezingamathumi amane amadola kwele Melika $40,000 eyavela kuhulumende hathi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amaskendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amaskendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevisi amaskendi lawa.
Lamhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, selize lavuma ukuba amalunga alo edale lephalamende emukele izikwelede zamadola zinkulungwane ezingamathumi amane akwele Melika, $40,000, kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lenzathu lezindaba, amalunga edale lephalamende awe-CCC bathi, loba nje uZulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuzanupf kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale lephalamende awe-CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa esithi imali wangamelanga siyithathe njengama-MPs. Kodwa-ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangikhona yavelela ngathi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama-citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama-MPs. Ngoba uMP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe uMP wabo ngoba yibo babe bemfakile. Ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrusta. But esihlangana lakho nxa sifika ngapha abakwazi.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edale lephalamende ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Othalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ephalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke si clarify ama members of parliament yetu kubana bangena njani ku loan process yama 40,000 ngoba njengathi yasikhulumile umongameli kunti thina so sign sa ita a compromise kundaba ze integrity ukubana imali sisetshenziswa nje ikho sina sihlalela bo phansi sayenze ikoka sivasichathethe imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asikahlale ema hotel number 3 sivumelele ukubana nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money
umeli wenkulumane edale parliamente umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela eziqintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe nazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe nomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala amarepoti akhe esezani ecollecta ama-act of parliament lawana ewafaka lapha. Esinto uhonorable MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nansi. I-act of parliament ekhona nansi amendments esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele nibe le-ofisi. Kathesi mina i-ofisi ngilayo ngiyaye ngirentile ikhona le-furniture yami ngazidekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube owebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakuthoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga uthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC.
Khulu edale lephalamende umnumzana Kenneth Shokuda walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Namhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngoZibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokuma manzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka njani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas and for each priority areas we've got specific objectives and deliver.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo. Bayizwisise, baphendule siphendule imibuzo abalayo. Yalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ulenjongo ukuthi iNDS 1 ithuthukise abantu.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagesi lokwebiwa kwemitshina yamandla kagesi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswela amanzi, abantu bayona phandle la bathatha ama-transformer akhona kuthiwa ayadura. Angilafikanga khona kuthiwa ayadura but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalizing kuviswe kokuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalizing kubulala inotho yelizwe layo i-budget yangkhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethi lokho abantu bezithathela umuntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezulu kwamachumi ayisithupha ekhulwini. I-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa. Kubikwa usibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw e Golide lethe Fidelity lapha, ama charges and costs of ama certificates kuhle kuthiche khona phansi. Then if Fidelity siba yiyo dispersed to the relevant ministries and authorities, because the process yangona is really cumbersome. Ngasambe mines office lapha uyasuswa uye ku fourth floor uye ku fifth floor from one office to another usuke lapha uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le, at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably e Fidelity, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nangisela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano unqobizitha Zitha uchaze ukuba imali devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwathi kubhadala amasitendi, bathi kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amasitendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amasitendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:50. Then bangasayenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amasitendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Uthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans ngenyanga edlileyo ekaLwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama-midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe, abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe Walker ngesilinganiso esiphezu kwamachumi amahlanu lanye ekhulwini, 51.4%, kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamachumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini, 48.6%. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele sibili njengokukhangelela lokho esikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingelaqiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo uRaphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiyana.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi ngitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania, kwabonakala ukuthi hayi sebewile, bawile abaselamdlandla lwana kade belawo ngaphambili ukukhangele ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonokho kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasiseli.
Angithi kungathi kungiphonguka ngumthetho we-Georgia kuphela abawufakayo. Angithi i-Georgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni ukukankazana low stage. Yikho-ke imbona bebevele belongumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxa umuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavotileyo, lanxa uyakhokhela lo engakhokhela kufanele kubuyelwe futhi kuye kunqinciswa.
Umthetho wona lo ungaw
kwaba umthetho ukuthi ube ngumgoqo ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyela nini futhi ngemva kwenyanga ezimbili asimgoqo yini wona lo
uyiwo sibili ngike ngezwa nje bengathi bakhuluma ngawo ngathi bayasolasolana bayawusola ngingazi ukuthi bazawuphuma lani aluba ngabe uwinile uWalker bebengakuze bawukhuphe kodwa khathesi ngibona ngathi bazamela bake bawukhangele bake beme kanane ngoba ubungubongo okunye lapho kwinto okungazwakaliwe
uWalker abantu bebesithi ungani uyisidumunga ngumuntu omnyama nje othethwe wafakwa nje khonapho ngama-Republic kenzi besithi kumbe abantu abamnyama bazapho ngokuyavota ngoba umuntu onsundu kambe yikho kubadlisileyo yini ukufaka umuntu onjengowoko
lokhana lapho kusuke kwangathi uyabadina kakhulu ngoba layo undoda wangikhona engxe yokungathi bekungathi kuyamangalisa engxe ngabe bafaka mina kulokuthi bafake yena ngoba kwenza ngco
sokuyiwa ngaphi uManqoba uWarnock usezahlala okweminyaka emingaki esesihlala
uwena ke ubeqedisile ithemu azawine laphayana ngiyabona kuba ngumnyaka kumbe iminyaka emibili khathesi usengena ukungena-ke ngoba i-elections zabo bezikhona khathesi ezikasen ezesenate kusho ukuthi usezahamba i-city yethu kodwa-ke uzakuthi phakathi laphakathi laphana phinde abuyele ancintise kungakapheli i-city yethu
impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani
ama-Republicans ahlathula afanana nje lenja yami leyanefaka umsila ngaphansi kwempenze athula sibili kwathi du ngoba kade sowakhangela ukuthi azathini abazazange bakomente bathule bahle baswaba basokusobeni
abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans elokhu enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona
liqiniso iqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi khona befaka bona uWalker la ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngulo ozancintisa abangulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxe laye eseTexas khonapha kwele Melika. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Tafadzwa Chikumbu useWashington DC elanda umhlangano lapho kudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kwele Zimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi umhlangano waqoqwa nguhulumende wele Melika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamachumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulumhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe akushiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulumhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kuningi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli wele Melika uDonald Trump lokugqila ekubhadaleni imithelo ye-tax kuhulumende bamfumene lecala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi bale nkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso ye-Trump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kweleBhilithane.
Indoda nje evela eKhezi, yazalelwe eKhezi, ngakhulela kobulawayo, and then nje ngomumo welizwe sagcina sesilapha endlini.
Singathi wabuya nini khona ngapho ke eBhilithane?
Lapha ngabuya ngo-2001 sesigugele khona.
Ye, kunjani khona ngapho usebenza msebenzi bani njalo kuyasebenzeka yini?
Hayi, kusebenzeka, kuyasebenzeka nje kodwa ke kuyasetshenzwa lapha kufuna indoda elivile. Hayi, mina ke ngikhona apha kweze health. Ngiwunesi, I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi sule sikhathi sibili ufikile khonapho. Nxa ukuthi ukhumbula ekhaya, ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lo wakubhekane lakho ekhaya nxa wakungunesi ngaleso sikhathi?
Kuyasebenzeka lapha. Kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakhona kungaba nzima. I mean siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because inkaba zethu zikhona and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga sizabe sinencingi zakhonapho.
Ye, sizakuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibili lihola ngengwane he? Kunjalo?
Hayi, ilokhu zeli. Into le iyahlupha, akunaza kuhola ngengwane lapha. The cost of living inzima, into ziyadura la. Ingena ngapha iphuma ngayo. So, hayi, ayikho le. Kuyasetshenzwa lapha nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini njalo kumele uzewenza akula sikhathi sokudlala.
Ye, singathi ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho, uyawuthakazelela kumbe kunjani, unzima kanganani nezinto ezinjalo, kusitshele khonapho.
Umsebenzi right, ngiyawukholisa. Mina ngu-mental health, so singathi every day is different. Kodwa ama challenges akhona maningi njoba abantu bekwazi ukuthi siselizwe nelingayisilo lethu. Kwesinye isikhathi uba nje lulo luba khona, kodwa ke kumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela ngoba anything uyaba senkathazweni la. Njoba ngisitsho ukuthi nje uyabuselizwe nelingayisilo lakho, so kumele ubone ukuthi yonke into uyenza ngendlela eqondileyo. Njalo uhlala unobuntu. Abantu bakithi, abantu abamnyama abaningi balobuntu, kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini enjengaleyo because kumele uhlale ule empathy liyana.
Ye, abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya. Kuzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili ukuthumeza okuthumelayo into ezinjani?
Ingxaki esuka sibe layo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abo asuka abe makhulu. For example, umuntu nxa engakufonela ethi akungifakele okuyi-£50, yazi okuyi-£50 kwakhona kunzima njalo ukuthola kahle kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya. Isifiso sokusiza abantu silaso sibili, nxa kukhona siyasiza. Siyasiza here and there. Kodwa ke imali yakho nenzima ukutholakala na.
Ye, phosela ukugcina Mabhayisa.
Siyajabula kakhulu ukuba se ehlelweni lwenu. Lathi sinje nxa sivele sikudiaspora, so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya, ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu, kusenza sijabule kakhulu. Nama sithani nje ngiyabonga i-opportunity naleyi, and sengathi kungakhula abantu balalele baqoqe thuthukisane sakhane ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kweleBhilithane besixoxa laye eseNewcastle upon Tyne.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khonale kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kwele Qatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eleSpain 3-0 ngemva kokutshaya imbekwa ama-penal shootouts. Kukanti eleSpain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngokunqoba kweMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lwesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichaze kakhulu abafana beMorocco, ikakhulu oziyethi laphana. Enje ngingalibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama-penalty laphana. A veteran football, ngisho for football.
Imidlalo le isijabulisa nabesifazana. Omunye wabo ngu-Agnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela ngiyayithanda okuzwayo, kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo iye ngiyisapotayo. Angikhethi team, abone njengayizolo ngithabe kakhulu. Ispain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhaba?
Ye, babekhona sibili banengani. Amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba ecima. So ngale babelayitha ama-generator sebe siyabukela khona ngahle.
Ebhaba?
Yehe, mina vele ngithengisa khona ngahle. So abanye babebuya sebebuya kimi nje sizo bukela lami ngithengise ngikuthengisa.
Labezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnumzana Alben Mhlanga inkokeli kubandla le Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubheje uthi ukuthi leza wena yiphi. Ngoba ibhola kuyakufanele abanye abaye bebe bebheja lithi libukele njalo lithole imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi kakubanga njalo, ububona nje ngokucina. Into futhi enginazeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goals sibili ade ngiwabona uzokuthiwa enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yangapha uzokuthiwa hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathandayo ukubhejela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabona kude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhejela ibhola wadliwa.
Hayi, ibhola limbulele bhuti, asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandlela ngawina. Okwesitri bangitshaya imali yonke yaphela mna. Mana ngithengisa ifriji le-plasma, ngirikave imali yami ebhoreni. Abambasi aphutha singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora lami kwasalibukeli, sendibukele ebhawa, ngisela TV. Ifriji yazela amanzi okunatha eqanjalo.
Ubongani Sibanda naye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhola wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi ngibhejabheje lapha maybe ngatholathola ngoba ngicina ngithengisa imoto yami ithazi.
Kukuthengiswa kwami le imoto vele hayi nje ngifuna ukuupgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje ukuyisoka bhethi ngisithi hayi mana ngizama ukuthi ngigezelele lokho yimali. Hayi amathimba anjayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye kuthi iBrazil laphana against iCameroon. LeSpain against lokuzini iJapan azangikhipha zanjalela phansi. Hayi,
isigaba sesithathu salimdlalo wamaquarter finals aqala ngolwesihlanu lapho iCroatia izinqikelana leBrazil, iNetherlands leArgentina, ngomgqibelo iMorocco ihlangana lePortugal, bese kusithi England inqikelane leFrance. Ngimele Studio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu leMorocco ngokudlulela kusigaba sama-quarter finals kumncintiswano wamazwe omhlaba owe-World Cup oqhutshelwa kwele Qatar. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.